Takauya kuno kuzwakurudzira kuti kuAfrica tine product yetinoti biodiversity. Kunako yeAfrica isina kukanganiswa neindustrialization. Zvatinoona mhuka dzedu, masango edu, ndozvavanonyanya kufarira izvozvo kana vachiuya kuAfrica nyaya yeadventure. Saka muchiona kuti kana vachiuya kuya vanouya kuVictoria Falls, vanoenda mumaparks edu kurana pamushana, nokuti zvinopindira nezvinhu zvavasati vachaona kunoko. Saka ndauya kuno ndozvendiri kuita zve, ende ndiri kusimudzira nyaya yeinvestment muZimbabwe. Tinoda kuvaka zvozvinoziva, takapedza National Tourism Master Plan yedu yamirira kupinda mucabinet. Ndiye ndiri kutengesa kuno kuti pakati tinokwanisa kusimudza mahotera, pakati tokwanisa kusimudza mahotera, pakati tokwanisa kusimudza malodges, pakati tokwanisa kusimudza maconvention centers. Saka tiri kugadzirisa nyaya yeappetite yavo yekuti vauye vazoisa mari yavo muZimbabwe.
Tinoonazve muri kuno panguva iyo muchangobva mumakwikwi ekuwana basa rekunge muri mutungamiri weUnited Nations UNWTO, asi takaona muchikundwa. Muri kunzwa sei imi seZimbabwe? Zvakafamba sei?
Mumakundano egega kuna vanobudirira, kuna vanorusa. Ndinofara zvikuru kuti paraundi yokutanga Zimbabwe ndiyo yanga yakatungamirira nezvibodzwa gumi nechimwe chete, ichiteerwa nenyika yeGeorgia yanga ine zvibodzwa zvisere. Asi takinda kuranoff takazokundwa zvedu, Georgia yakaita gumi nesere, Zimbabwe yakaita gumi neshanu. Takashaya kupinda pabasa iri nezvibodzwa zviviri chete, nokuti taida gumi nezvinomwe kuti tikwanise kupinda ipapo. Tiri kuenda kugeneral assembly kuChina muna September, ndokuchandokonfemwa veGeorgia kuti ndovava secretary general. Kuti vakonfemwe zvinoda munyika dzese dzepasi rese 160 members dzeUNWTO munoda kuti paite 2/3 majority yevanhu vanomuvhotera kuti apinde muofisi. Saka ndopatakatarisa isusu seZimbabwe kuti tione kuti unopapfuura here parumananzombe uku, kuti tatiri close call tese tiri 2. Akapatadza kupapinda, zvinotidzorera mudariro seZimbabwe seAfrica.